GTB.
팀부치가 과자가봐 태인과봐 궁겜봐봐 막기봐 농가봐 간찍은 스펙 과자가봐 같이 스펜데 마리코 스파타 바쿠레 바디하티 찔레네마 힙힙뿌레 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 구자라 타인과봐 나시 힙힙뿌레
원스 다다리카 아바 바노레바 모션디에지소 코지리노치바 beva yamujeni manguva noteya shoko rematambudziko panofiwa avo rinodhevhenyuka rinodyiwa john anovhuligeta pakakiwa john anovhuligeta pakakiwa john anovhuligeta pakakiwa pakaki yeah. nondiketa kunge dumdum ndichazvibvunza makushekesa mabambam handidaire maphone calls ndiri 12 ndaitambisa macar toys now I be chilling with the big boys ndizvo zvovabaya moyo kunge keyboard cause John anovhuligeta pakakiwa John anovhuligeta pakakiwa
chimbuchika kwatakabva teinkwava kunge mbava makiva anongwava kantika speak kwatakabva kati spende mari cause kwatabva kure kati hati chile nema hipipure 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 kudara taingwava nasi hipipure
apema kwaza specha fixa vagare cool ndatenga lada ndiva bige vagare cool munotifadza muka tipasadzani schu unorisadza kana wadirira mantu mutifukidze nechinchile sinsi mama bimane mafodrench all of the feneta botega kuchine prada feneta botega damanda zadza akamaswira kamablood ndakamaudza kare ndini ndiri gagi takazvivira kare looking up to the trap freedom Now we got the trap freedom I got my brother strap jamming in red bottoms Baby I know that zero hands oh condom Bari kupisa kunge gomora pamwe ne Sodom Vakapiswa vakauya kwedu netsotso netsotso